Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29/10/2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa rinoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa.
Kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, nemunenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita pasarudzo.
Hurumende inoti haisi kuzokoka nyika dzinoti dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichati wagore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda riri muSouth Africa, Advocate Gabriel Shumba vanoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza zvikuru, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa. Dare reHigh Court muPretoria, South Africa nezuro rakapa mutongo unorabidza gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa Aaron Motsoaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits asisashande kusvika nyaya iyi yapera kunzwikwa kumatare. Masangano eHelen Suzman Foundation neKomsa eMusouth Africa akamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits akanga aguma kushanda, izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Tabata Advocate Shumba kuti vatitsanangurire zvisere zvakaturwa nedare reHigh Court nezvavazvinoreva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana-siyana.
Dare reHigh Court reSouth Africa razivisa mukesi yeHelen Suzman Foundation ndiyo ine decision yatinayo kuti kumisiwa kweZimbabwe exemption permit kwanga kusiri pamutemo. Saka naizvozvo hakuna munhu uneZimbabwe exemption permit unofanira kusungwa kana kubudisiwa muSouth Africa. Munhu wese unenge achi unofanira kuva akagara zviri pamutemo. Asi radzosera chidzambe kuna Minister of Home Affairs kuti ngavadzokere vataurirane nemasangano anogwira kodzero dzavanhu yatingati civil society neZimbabwe exemption permit holders vacho vari paZimbabwe exemption permit nevanhuwo zvavo yatingati community or public at large kuti pamwaka gumi nemiviri iri kutevera kana kuti gore riri kutevera pabude muchakurudzo iyoyo kuti chii chingaitiwa panyaya yeZimbabwe exemption permit.
Ko hofisi yegurukota reSouth Africa rinoona nezvenyaya iyi vaAaron Motsoaledi inoti pane zvavati vataura here?
Minista vabudawo vachiti vachiri kumbodzeya zvataugwa nedare iri. Chechipiri chatingada kuzivisa vateereri ndochokuti minista vanogona kuita yatinoti appeal kana kuindisa nyaya kuSupreme Court of Appeal, asi vasati vasvika kuSupreme Court of Appeal vanoita imwe inoi application for leave to appeal. Izvo hazvo hazvina kunyanya kukosha uko, zvino chatongofanira kuziva ndechokuti vanogona kuindisa nyaya kudare riri pamusoro. Vanogonawo kuti handishaiti izvozvo, ndava kutenderana nezvataugwa nedare kureva kuti pava ne gore rose vari paZimbabwe exemption permit vachikwanisa kugara muno sokutaugwa kwaitwa nedare.
Vashumba, mibvunzo iri kunyanya kubvunzwa nevanhu ndeyekuti saka nyaya yekuapplya kurinyuwa kana kuti yema waivers kana kuti yatanga tichiti kuinda ku mainstream permits vanhu voramba vachiapplya here kana kuti vomira?
Izvo zviri musarudzo yemunhu umwe noumwe oga oga, nokuti chikuru chatei tichifanira kutarira ipapo ndechokuti tichakamirira kudero hapana chaunoshayiwa kana kuti chingakanganisa kuti uapply. Kuapplya kune rubatsiro rwakunogona kuita kuti ukabudirira, let's say uri kuenda ku general work visa wa apply wapewa 5 years zako pakupezera wakuwana permanent residence, nokuti kota haisati yataura nezve permanent residence. Saka unenge une protection yakadarika munhu ari pa ZEP asati a apply ba mainstream permits, nokuti ukamirira kuti zvichaobuda musarudzo dze consultation iyo yatati chitaura yekuti minister vai vadzokere kuvanhu vavhunze. Chinonesa ndochokuti pakuotsva kudza apa maZimbabwe exemption permit holders haasviki 200,000 uko zvino. Ko woti civil society yakamirira maZimbabweans haina kuwanda zvokuodarika vachauya vachipawo pfungwa dzavo vari muSouth Africa. Saka unogona kuona kuti pakupedzisira zvichadzokera zvekuti kohoi zvabuda musarudzo zvati ngazvichimisiwa kana kuti ngavapiwe gore rimwe kana kuti makore maviri, asi unoramba upenyu hwako hwamangwana husina kunyatsomira zvakanaka. Zvasiyana nomunhu unenge aapplyra general work visa akawana 5 years, abva pa 5 years izodzo aapplyra permanent residence. Saka zvinenge hazvo zviri kumunhu kutoita sei.
Senyanzvi munyaya yerudzi ugu, imi vashumba munofungei nezvabuda kubva kudare panyaya iyi? Pane zvimwe zvamuri kuwa here?
Tinofara zvikuru ne decision rabuda mukoti iri. Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzokoka nyika dzavakati dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino kuti dzizoongorora sarudzo, vachiti vachakoka chete nyika dzichada kuuya kuzoona kuti sarudzo dzichafambiswa sei. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano weMiners for Economic Development Convention wakaitirwa mumahofisi eZANU-PF Convention Center muGweru neZuro. Vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose, uye hapana nyika ingavadzidzisa nezveutongo hwekugutsa ruzhinji hwavakarwira hwavanoti vachachengetedza. Mukusiya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinogona kuratidza kuti sarudzo dzacho dzichange dzine makakatanwa akanyanya, nekuti kana dziri sarudzo dzinenge dzichiitwa mune zvakanaka, handioni paine dambudziko rekuti vanhu ivavo vanenge vachitaura zvisiri izvo kana kuti vanenge vari kutaura zvisati zvabuda vauye voratidzwa kuti zvimbo zvataita, vonyadziswa kuti zvamamuchitaura nezvataita maratidzwa kuti manga muchitaura zvisiri izvo uye zvamusiri kuziva. Saka kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, ende munenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita pasarudzo. Saka ini ndofunga kuti kana dziri sarudzo dzakajeka, vanongodaidzwa vonzi uyai wouya votarisa kunyora magwaro avo todarika nyika yedu yopfuurira mberi.
Takanzwa vamunangagwa vachiti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose. Munobvumirana nazvo here izvi?
Kusanzwisisa chinonzi runyararo kuti chii? Pane runyararo rwekuti vanhu vanenge vachifa vakanyarara. Semuenzaniso tina deputy headmistress akazviuraya mazuva apfuura achiti mari yandiri kutambira haisi kukwanisa kuti ienderane nezvandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu. Svondo rinorapera iri pane mupurisa zvekare akazviuraya kuparire nyatwa achiti mari yandiri kutambira haisi kuita kuti ndive nechiremerera sababa wemhuri. Tini zvekare vanhu vakaita sevakwegma pensioners edu vanorara mumadhorobha vachimirira kuti vapiwe mari imwe yacho isingatokwani kuti akwire bhazi kudzokera kumba. Vanhu ivavo vanogona kusawana mukana wekuti vataure zvinyuto zvavo zvikuru sei nenhau yekuti hakuna anoteerera. Kusaridzwa kwepfuti kana kusaona vanhu vachiita mhirizhonga hazvirevi kuti nyika inenge iine runyararo.
Totarisawo iwo musangano wezvicherwa wakaitwa neZuro, zvinhu zvamungataura pamusoro pavo.
Musangano waitika kuGweru, Miners for Economic Development, unoratidza kuti nyika yedu yakananga kusiriko panhau yezvicherwa. Inoratidza kuti zvicherwa zvedu zvaakucherwa nevanhu vanenge vachitariswa kuti vabva mubato ripi, zvisinei nekuti vanhu ivavo havakodzeri kunge vachipinda mune zvekucherwa. Kana vari mubato riri kutonga, vanhu ivavo vanopiwa mukana. Saka zvicherwa inhaka yenyika, haisi nhaka yepolitical party. Mukaona makupa maclaim yekuchera zvicherwa zvenyu muchitarisa munhu kuti ane membership cards yepolitical party. Izvozvo ndozvinoita kuti nyika dzipedzisire dzakuita sezvinoitika kunana Central African Republic kana kunana Democratic Republic of Congo. Zvinokonzera kusagadzikana munyika ende zvinokonzera kuti vanhu ivavo vamunenge muchipa maclaims asi vasingakodzeri vamwe vacho vanozopedzisira vamawarlord chaiwo nekuti vagara vasingafaniri kunge vari munzvimbo iyoyo in the first place. Saka idambudziko guru kana muchitaura pamusoro penyaya dzemining muchichera maminerals enyika asi muchinoita meeting iyoyo mumahofisi epolitical party. Zvinoreva kuti kunyange nyanzvi dzezvekuchera hadzikwanisi kupinda mumusangano iwoyo nekuti unongoro musangano wezvematongerwo enyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chegore rega rega chaMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yeAmerica cheUnited States Government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI, icho chiri kuitwa pari zvino muAmerica, chinopa vechidiki mukana wekudzidza kuzvikoro nemakambani kana masangano akasiyana siyana. Studio 7 inotaura nevari muchirongwa ichi tichinzwa zvavari kuita nekwavakananga. Nhasi tina Youngerson Matete, mukuru wesangano reproject Vote 263, sangano rinodzidzisa vechidiki nyaya dzezvematongerwo enyika akanaka, kodzero dzevechidiki musarudzo uye kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga navaMatete nezvechirongwa ichi.
Aiwa, handisati ndatama ndichiri mugaro weZimbabwe, ndauya muno muzinda weAmerica munyaya dzezvidzidzo zvangu zveleadership iri tiri under Mandela Washington Fellowship inosanganisa vechidiki vese vari across muAfrica kuwaunza kwa Amerika kutu wazi zenyeshe leadership mwazira za kasira za wano sanda wali wa mwazanda wali mwazifiki treki ya nduwa ya kushanda kiri ya kushanda lewani kikashu civic education
Yanga soni chakaita kutati 2023 ndoda kuenda kuyali chi
ah sekutanga ndiche kuti inini semunhu anoshanda asikurudzira nyadzi kutonga kwejekerere nenyadzi kudzatinoti nyaya constitutionalist yaadze kutonga zvakanaka muZimbabwe. Takaonawo zvakakodzera kuti ndinge ndichifambawo ndichivawo kuno kuyale kuvabenga ndichinoti vangu vanombozvitawo sii so that patinenge takurudzirawo nyaya idzi chatinenge tine tinoti experience for other contexts kune dzimwe nyika vanozvitawo sii and beyond that tarisiro yedu ndeye kuti patinodzokera kumusha tinge tichikwanisawo kuapplya maskills atadzidza kuno muzinda weamerica manyaya dzesu kuti my relations ari pa toti mafree and fair relations anoitwa sei and roo yemacitizens ndeye kuti inge tichiachiva mafree and fair relations and beyond my relations kuti what is roo inekaitwa namacitizens promote anoti democracy kana kuti ukapechekerere munyika mavo promota good governance culture yekurespecta ma human rights culture yekucreate society that is corrupt free sazvo zvimwe zvezvimwe zvatirespecta zvinisenge zvichitsidza muno muzinda weamerica so ndichange ndichinoitawo implement kumusha tadzokera muna august going forward nemakore anenge achitevera nekutora kuti tivakenyika yedu ivevo ikaino respect wa pasiresi Zimbabwe inosikamwa zvisingaiti paunongosika wakatani Zimbabwe people feel excited but nyaya yacho ndeyekuti yaakusikamwa but osikaikwa zvakashata sati vati kana tadzokerawo kumusha tinge tichinogadzisawo nyika pamwe chete sevana vezimbabwe.
Mumwe wevechidiki ari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI 2023, Yangason Matete ari parunare kuMichigan State University na Evans Zininga weStudio 7. Chikwata cheZimbabwe Cricket chiri muBulawayo nhasi umo chiri kutarisirwa kutamba mitambo yacho yechipiri yeICC Cricket World Cup Qualifiers kana kuti Super 6 nechikwata cheOman. Mutambo uyu uchaitirwa muQueen's Sports Club nhasi. Mushure memutambo uyu, Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neSri Lanka nemusi weSvondo. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper 6 iNetherlands, West Indies neScotland. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyahuye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo ari muBulawayo musi wetu Hadebe.
Matimu ese apedza kutamba mitambo yavo yekutanga kumaqualifier aya ari kuitika kuno muno muZimbabwe. Kwanga kune magroup 2. Imwe yanga iri kuHarare, apo kwanga kune chikwata cheZimbabwe, Netherlands, West Indies, Nepal neUnited States of America. Kuzoti kuno kuBulawayo kwanga kune Sri Lanka, Scotland, Oman, Ireland, iyezve neUnited Arab Emirates. Saka zvirikuitika ndoze kuti pamagrupu maviri aya, matimu matatu ekutanga pagrupu ndoo anogona kuti ange achienda vanoti eSuper 6 vanenge vachienderera mberi kuSuper 6 kurakidza kuti kugroup A kwanga kune maChevrons Zimbabwe kunenge kuchienda Zimbabwe. Iyo Zimbabwe yakatamba mutambo 4 ikawina yese. Kuzoti kuchaendawo Netherlands. Netherlands yakawina 2. Kuzouya West Indies nayo yakawina 2. Kugroup B kunenge kuchienda Sri Lanka, Scotland neOman. Saka tirikuona kuti matimu aya ari 6 ndo anenge achienda kuSuper 6. Vakuenda kuSuper 6 munoenda nemapoints enyu makawana kugroup renyu, asi munonge muchidropa mapoints ematimu asina kukwanisa kuti anga achienda kuSuper 6.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinoreva apa ndezvekuti fan katika tarisa mutambo weZimbabwe. Zimbabwe yakakunda Netherlands. Netherlands iripo mu Super 6 saka ma points aya anoverengwa. Zimbabwe yakakundawo West Indies. Ma points aya aripo saka inenge yakuenda ine 4 points. Asi ma points enapal niwe United States nekuti ma team aya asi kuenda ku Super 6 ano drop off kana magenda ku Super 6. Saka ndozvinoitika.
Pazvikwata zvese izvi matimu mangani ari kutarisirwa kuti akwanise kukunda kuenda ku World Cup.
Matimu achapedzira ari pamusoro ndo maviri ndo anenge achienda ku World Cup kuno joina madzime team 8 dzatopinda ku World Cup parezvino. Saka Zimbabwe ichazotamba ne Sri Lanka, ichazotamba ne Scotland, ichazotamba futi ne Oman pa Super 6 up. Uzosanganisa nema points 4 vakatakura vachibva nawo ku Group A kuti vange vachiona kuti vanotamba sei. Saka tiriona kuti parezvino vaita mushe iyo Zimbabwe kuti inge ichiwina mitambo yayo yese. Yezve izvi zvaita kuti vanhu vazhinji vange vachiuya kuzoona Zimbabwe ichitamba. Asi ichasangana ne Sri Lanka. Sri Lanka isati yamborowa. Yezve ichatamba ne Scotland. Scotland yakarowa kamwe chete ikawina 3 mitambo yavo, kuzoti Oman yakawina katu. Saka kune ka stiff competition karuguya pa Super 6, but tinotarisira kuti inge ichiita mushe. Mutambo wavo unenge uchinakidza chaizvo ndowe apo vachitamba ne Sri Lanka, nekuti Sri Lanka haisati yarowa. Ndozva takatarisira.
Muri kuona Zimbabwe ichibudirira here kuenderera mberi?
Sekuona kwangu, Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi. Asi kune chikwata che West Indies chinogara chinetsa, kuzoti iyezve Netherlands. Netherlands ndeime team yatikati iri unpredictable, inogona kunge ichinetsa. Asi sekuona kwangu, Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi.
Uyo angari muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura ari parunhare kuBulawayo naMarvelous Mutanga Nyauye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau
do. Chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukroniko mune nyaya pamusoro pemurume ane mudzimai wake vakabara vana vana gore rapera, vari kukumbira rubatsiro mushure mukurwara kwevana ava, avo vari muchipatara cheKwekwe General Hospital. Baba vevana ava vamukotosi chineripi vanobatwa panhamba dzinoti 0719085717. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ava Macmillan ava ndotaura kuti no vanga vakadhakwa pavakataura nyaya dzavo dzeGood Mafia idzo, ndavaregere kunyepedzera kudzungaira. Kasi vangawanwa kambwa here? Vangawanwa guka? Vanotaura zvinhu zvakadaro zvekuti vanga vakadhakwa. Ndavarege kuti tange takadzungaira akaisa maZimbabweans. Vaudzei kuti take vatsamwira. Rwendo runoro muchaona zvatichaita zvedu musi wa23 August. Mukomana ari kupinda.
Magadi vashamari Studio 7 mutana Tracy paJSP. Iva munangagwa kuti kwai vada kusungisa vakaswerere kuti kwai vasadzoka munyika. Ivo pakaiva pavakadzoka vachirwa border jumping vachidzoswa nachiwenga. kuwenga na machu wenga na masoja vachikurova kupuwa mkabe waka sungiswa nani kwenyika ndia vere wa mwuna angagwa nani mwuneweza na ugarapa shigarapa problem mwuneza mwe itika ndia uti mnananga mwufungo wati kamba nile yake ndoda mzikuriti itika kwa wano ugarapa shigaro hapa waka suwele levano kuna ngevane mwosha zao bati itori vaccine ye nankiri ndoo vaccine heza wano pies waka suwele la ngawado rova chako chako wa injekte chako chako kuto injekta kune mfindo mfindo shitori ipo
Studio 7 mahadini tulambota ora pamusoro pe patriotic bill iri kuta hobo yaiva munangagwa munohlera kuti kana maziwa mozo rambira pachigaro nechisimba mutitira kuti vamwe vasataura ini mozo vasungira mozo vakandisa mujiri kuita kuti mugosara muchigara pachigaro mogara kuchika pachigaro sikarini nokuti vanhu havachakudi munozviziva kuti ZANUPF hapana sina achaida chero uyu mha chai chaiyo chero huku chai chaiyo kana mombe kana mbudzi inotoziva kuti hai izvi zvakadhakwa izvi saka there is no need yokuti muwedzere mutemo muchiziva kuti maziva sei kuti pachigaro mucharamba muripo kana kuti mushakunda mumpavha huri pachena vao
kurudziro yangu ndinayo ndeyekuti vanhu isu vavhoti dai zvaibvira neruzhinji rwedu tavhotera sekoziri kuti tikwanise kukunda tisavhotera zvemapato zvidiki because amwe mapato anotoitwa nenhanikiro iripo bato riripo riri kutonga rezanupeni saka vane vachitoti mana vanhu vapatsanuke vachienda kumamwe mapato saka isu vavhoti dai tati neuchenjeri ngativhoterei bato chimumatinotiyambudza retikosi isu vavhoti tisitofanira kuti tizvifungire isu tivhotere bato ratinoona kuti ndiro richatibatsira
ndokuti ndingabude idingabude kumbopinda chamisa chamisa zvikaramba tinopinzawo mumwe inga akakabviswawo vamugabe wani kuchinzi ed ndo achagadzirisa zimbabwe asi zvakaramba naiye ngaabve kunopindawo chamisa chamisa zvakaramba tinopinza mumwe anenge ichiti unokwanisa kwete kungoita zvokungoti ed hativhoteri ZANUPF hakuna zvakadai hakuna mbuya iyoyo inovhotera ZANUPF nyangwe nene muyouth andizovhotere ZANUPF hakuna izvozvo hakuna
dhini yechidhara yechidiki maonero angu pandakakikuverezwa ndava muregedza apinde munyika vari kumusunga akipidzowo ambovadhistebwa mavhoti sezvatakamboitwa takamboitwa mutungamiri wedu nakupe last election apo ndava musiye akasungirira apinde uyo ndavarege kumusunga kuna purezidendi wedu chamisa topakurudziro simbiso musatye isu vechidiki tiri kukuvhoterai tinemi 2023 mukupinda mupariyamendi ndimi mukuisa shanduko muzimbabwe budiriro aiwa takokudai nguva yenyu yasvika kana vakavawata sei varege vavawate vega uranakasukuveri vavo vachirisana aiwa ivo vakapinda ndimi mufanda anoteerera nhepenyuro zvekudaro vanoziva nomutisanchinji kumachinobva ndipamachiwesi apo paurungwe tichikurudzira vechidiki kuti ngativhotere mukomana apinde zvake tivona budiriro
makadii vashamarari pastudio 7 ipapo ndine mashoko angu maviri andoda kuti ndisvitse kune magweta kana kuti varume vakamiririra zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa varume vanomirira kodzero dzavanhu vari munyika yesouth africa ndoda kuti varume sando dzenyu ndoda kuti ndikurudzire mhuri yezimbabwe iri musouth africa kunyange nekune dzimwe nzvimbo se vari kumiririrwa nevarume ava vemagweta anomira kodzero dzavanhu ava ndoda kuvatenda zvikuru ndokunonzi kudzidza ikoko kana kuti nyika ine vamiririri kana kuti ine vanhu vanoverengwa ndokunonzi kumiririrwa ikoko todakutendai varume zvikuru nebasa ramakaita mwari vakutungamirirei mwari vakuropafadzei ruzhinji rwenyika iri musouth africa ngatibatanei kutenda mhuri iyi nokuti vanhu vakashanda zvinoshamisa nezita rajesu kristu amen baba profeti chinogurei maitai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosvera zvakanaka.